Yeah. Ndakanzwa isiri chindidana mkati eme Eche mabasuwa kuchipenya kunge keme Sinusha kuitika jese shuchene Maripindira e hondo iya ikundike Ndakanzwa isiri chindidana mkati eme Eche mabasuwa kuchipenya kunge keme Sinusha kuitika jese shuchene Maripindira e hondo iya ikundike Ndira ishe Nusha kuitika, jisi shichene Anawe shidigi wakulinka nemene Asivo sohuya wachikwenya pembe Ajisi fe, daisa preya muna mato wangu ushike Kana musi pomi yezo haikundike Saka shwa kutoda imi mwari muringe Saka shwa kutoda imi mwari muringe Chindi dana mkati eme Neche mabasuwa kuchipenya kunge keme Nusha kuitika, jisi shichene Maripindira e hondo iya ikundike Ndakanzwa isiri chindidana mkati eme Neche mabasuwa kuchipenya kunge keme Nusha kuitika, jisi shichene Maripindira e hondo iya ikundike Kana mani dana nidi upigisa ishe Asimwe onyamono nikurira ishe Shana nino shanda asi hapa puripe Teka mera kuba mori yangu inoche My excuses, excuses a wandisa Babengi wangu hona evandi wandira Ninongo tenda kuti imi muno tarira Panda kataza pese ishe mucha katira Kakanzwa isiri chindidana mkati eme Neche mabasuwa kuchipenya kunge keme Sinusha kuitika jese shuchene Maripindira e hondo iya ikundike Ndakanzwa isiri chindidana mkati eme Neche mabasuwa kuchipenya kunge keme Sinusha kuitika jese shuchene Maripindira e hondo iya ikundike